taiziziva kuti zvese izvozvo zvichaitika nokuti vanhu vanotevedzera zvinoda ED semutungamiri wavo. Kuramba kwaari kuita kuti handiye ndinochengetedza constitution, ndindakanyora constitution, zvese izvozvo kunyepa, asi zvichakonzera matambudziko akawanda nokuti ZANU-PF ndiyo iri kutonga ka. Kana yaakutsva zvinoreva kuti nyika nehurumende zvese zvapwa zvaparara. Tinoona kuti zvichaera izvozviye za2017 zvakapisa vasati varizaina. Saka isu neruzhinji rweZimbabwe hatidi kubongozozo nekurasikirwa noupenyu neropa, nokuti zvese izvi zvinorangidza kuti vanhu ava havachadi demokrasi, havachakudzi constitution, vakuda one party state.
Asika sei muri kudaro vamafa, nekuti ivo kava Munangagwa vakatobuda pachena kuti aiwa havasi kuda kuenderera mberi.
Dai vakanga vasingadi, dai vakabva vazvibvarisa kuimba neizvi neproposal yacho, dai isina kana mvombo nerengo. Saka tinoona kuti mahombu kutamba pfungwa dzevanhu. Saka zvese izvozvo hazvina kunaka muZimbabwe. Constitution yatakanyora mangemanje yakuda kuchinjwa zvakare, ichitya chingotyorwa ichingoparurwa sebeta risina rebasa rese chiti tati zvakadaro hatimbosatakambozvikudza kana kuti tizipemberedze. Vanhu veZimbabwe across political divide vari kuzviramba ende vatari vachazviramba.
Ko sei muri kuti ZANU-PF iri kuda zvebato rimwe chete rinenge richitonga kana kuti one party state, nekuti ivo vari kutika chiri kukonzera matambudziko mumapato anopikisa inyaya yekusarongeka kwawo, kwete kuti ZANU-PF iri kupindira?
Kweteka. Kana vachiti resolution 2 ZANU-PF should be above government. Government haina kuitwa neZANU-PF. Ine matechnocrats, parliament, judiciary and executive. Saka that's what makes government. Zvino kana iwa kuti party is above the government, it means they are above the judiciary, they are above the parliament, which is dictatorship in one party state.